妈从过牛子被女儿我走过了子
Parufu taga ungana Mungwe wedu atisia Ipapo marwazo tichipozana Zino towa nani Panguva zie zato siyana Mungwe achienda kwake Ipapo chogwa diche ungana Ndipo pano tangira onyaya Daisha ipira Jai vira
Jai sova nyore Jose di chisibi sana
Dai jai vira
Jai ungana Jose de mazuba majinji
Dai jai vira
Jai sova nyore Jose di chisibi
Mario chai o anotanga Anoyenda wavagizani Kana vanu waka ungana Pachivante jirinani Rufu chaiwa runotanga Panoyenda vavagizani Kana vanu vakaungana Pachivanze zvirinani
Zvinotanga patinonzwa shoko Touya pakubata maoko Rinozosara richirema joko Panoyenda namuyera soko Marwadzo emoyo Arapwe negrandpa Kuti uriwega, ungazikone kunyepa Zvinoda uchipapadzira Mufundisi otiparidzira Anasawira otishaurira Mudikani asati afushira
Dai zvaibvira
Dai ungana vatose vemazuva mazhinji
Dai zvaibvira
Dai sova nyore
Mariro chaiwo anotanga panoenda vavakidzani Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani Rufu chairo runotanga panoenda vavakidzani Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani Mariro chaiwo anotanga panoenda vavakidzani Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani Rufu chairo runotanga panoenda vavakidzani Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani
Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani Rufu chairo runotanga panoenda vavakidzani Kana vanhu vakaungana pachivanze zvirinani